Tony Braxton akasvika nezuro Manheru kuti vaibatanoita magadziriro eshow yavo ichaitwa musechishanu.
Zvakakosha sei kuti pange pane mitambo yakadai?
Mitambo iyi yakakosha zvikuru kunyanya kunyika yedu kunoku nemaartist edu, because mitambo yakadai panouyo vaimbi vanobva kunze kwenyika vachiimbawo nevaimbi vedu vemuno, vanodzidzisana zvakasiyana-siyana mukubata kwemabasa avo. Maartist edu anobhenefitawo, uyezve vekunzewo vanodzidzawo zvemuno zvinoitwawo nemaartist edu. Tinowanzoita kuti veduwo vekuno maartist angachidedzwawo kunyika dzavo vachinoshanda nekubatirana basa sezvavanenge vangoitawo kana vauya kuno kuZimbabwe. Saka tinozvikurudzira.
Zvii zvinonyanyodiwa kuti vanhu vauye kuzoridza imomo munyika kana vachibva kunze kwenyika?
Kana vachibva kunze kwenyika, kazhinji maartist anodedzwa nemapromota emuno muZimbabwe. Ndovanovaitira zvinhu zvese zvinodiwa muno, ivo vozongouya havo kuzoridza. So mapromota ndo vanoshanda nemaartist kuti vakwanise kuuya muno muZimbabwe.
Asi sangano renyu imi reNational Arts Council of Zimbabwe rinopinda papi panyaya idzodzi?
Sangano redu reNational Arts Council ndo rinoclear mashows anenge arongwa nemapromota edu emuno kuti vanhu vari kubva kunze kwenyika maartist akwanise kuuya kuzoridza muno muZimbabwe.
Tinoona vamwe vakambonzi vakanga vari kuuya imomo muZimbabwe, vana John Legend havana kuzonge vachiuya, uyezve vanhu vakatsutsumwa kuti vakarasikirwa nemari dzavo. Pane zvamunoita here kuti mugoona kuti avo vanenge vari kunzi vari kuuya muZimbabwe havazotsotsa vanhu kana kuti vatenge matiketsi asingazoita kuti vanhu vaye vauye vachizonoridza munyika?
Kazhinji kacho handingataura hangu specifically nezveshow yaJohn Legend, asi kune mareasons akasiyana-siyana anoita kuti mashows akadaro azorega kuitwa, because pane zvakawanda-wanda zvinosiyana. At times haasi promota wemuno anenge aita kuti muimba tadze kuuya, even iye muimbiwo anokwanisa ngaine zvikonzero zvake zvinoita kuti atini handichadi kuuya ikoko.